zvese kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo chibage chacho chatikarimawo chishoma saka zvinhu hatichakwanisa kuzvitenga nekeshi saka takutotengawo nechibage
chii chamunee muchitenga nechibage
tingachitenga sugar neflower nesipo tingangoti mabasic commodity iva tinenga tichitengawo ekukwanisa kuraramisawo mhuri pazuva
saka munee muchitenga kunani kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa
kune vanofamba vachitengesa sekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu saka kune avo bhakidi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaundi vaizoraizochinjisa
saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro
pari zvino kamiriro kazvikaita kuti ndiende kutaundi kwaok kunotenga kwaokka zvinhu zvakatondiomera ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndiri kuita sei ndikotambira zvaanazvo ini ndogara panopamba zvangu nei ndodya ndiri panopamba saka hapasina kwandichafunga ndienda nokuti zviri nani pari kamiriro kakaita situesheni yacho
ko muri kudii kunotengesa chibage chenyu kugmb mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa
kuti tiende kugmb pari zvino chibage chacho chichiri mudura tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro but chienga changoomawo munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti chiende kugmb haisati yasvika time yondiendese kugmb
ko zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi
zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg dzeraisi yakakwira kuno kuyapa $10 flower iri kuita $8 bhari sipo riri kuita riri pa$5
flower inenge iri makg mangani raisi yamataura anenge ari makg mangani
apa ndikutaura zvema 2 kg 2 kg
ko mafuta ekubikisa
mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23 2 liters kutaundi iri kuita $14 saka kuno kuti tingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaundi takutongomurayira magrosari edu ese takutongomuunganidzira mari